munotoona kana kwese kwamuri kuna naamerica kune mapurisa murodhi, isusu taitosvika kuti kuramba vasiri murodhi sei, nokuti vanhu vaakudherera mafambiro atakuita muno muzimbabwe. Tikakupai statistics dzevanhu varikuchaira vasina malaisensi, munotoshamisika. Dzevanhu vari kuuraya vanhu dhiraivha vanenge vasina laisensi, umwe ari kubondera kana ngatimboti paconvoy inonzi state motorcade, tipei laisensi, havana laisensi. Human behavior, pane panonzi the stick and the carrot method. Isusu setraffic safety council tinoita the carrot. Saka ziri kuti zvikaitwa nomumazvo sokutaura kwakaita vematanga vari musecond republic, vari munew dispensation, kundoda kuti makurukota angu anyatoita basa nomazvo.
Saka kudzoka kwamapurisa hakunyase kukunetsai, munotambira henyu?
Kudzoka kwamapurisa ndochinhu chatati teo taita apply vosesu kana maiwa maprograma taimbotaura pamugwagwa tusadiwe patinoudza mudhiraivha kuti usapinda rudzi robot, hapana munhu ari kumuona ari kumusunga. Izvi toda kuti batai vanhu, zvitoda kuti mitemo yose, kana kuti mukaona mitemo yekubhotswana naichangamiri yetraffic offences, negligent driving is 15,000 pula. Kuno kune mudhiraivha akatsika mwana patedestrian crossing akanzi $200. So we are actually saying as people on the ground, the traffic offences and penalties in Zimbabwe are too lenient. Mapurisa ngaauye vabate vanhu, vanhu vakabatwa vanofiya kupara mhosva kana kuuraya vanhu kwavari kuita. Saka isu tiri kufara setraffic safety council kuti aiwa maeis ari kuramba achiitwa consolidated, roads dzichigadzirwa, mapurisa achibata vanhu, traffic safety council ichidzidzisa vanhu, zvichienda zvakadaro.
Ko, nyaya dzaimbopomerwa mapurisa dzezvechioko muhomwe nehuori?
Nyaya iyo yaingova kuchipomerwa. Ndinodaira kuti ivo vemapurisa nguva vabata vatauriri vachataura nezvenyaya yehuori, kana nyaya iyi vanoiziva. Ini handingakwanisi kutaura uori kuti kumapurisa kune uri, ndotaura vanhu vedu isusu vatozivisa vatosangana navo. Munoona chinonzi uori pavanhu vedu, uori mwana wamai vangu hauna munhu wani. Iti taxi two to tango, tisu tine mhosva, nokuti mota dzine mhosva, dhiraivha anenge aine mhosva, zvaakatakura zvine mhosva. Ndo vanhu vanoita mashura iwayo.